Jembare nemakepekepe zvirikusangana mangwana musemifinari yechibuku Super Cup mushure mekunge Capes United yakarohwa nevavakidzani vayo ava mumitambo miviri yeligi. Capes United yakarohwa 2-0 mumutambo wekutanga ndobzodamburwa zvekare 1-0 mumutambo wechipiri, asi mutsigiri wayo vaBrian Makwara vanoti iko zvino ndivo vachange vachipemberera.
Pachanozevu kana wapedza so fara kuti munongoziva ndigonofamba chaivo munhu achibvunza kuti dzapera sei, haa nenge ngorishuwa chiwa kuti haa tinanga pedza.
Chikwata chinokunda mumutambo uyu chinosangana mufinary musi wa3 zvita nenge zviPlatinum Stars iyo yarova Black Rhinos 3-0 muBata Stadium muGweru nhasi masikati. Munyori wemutambo wenhabvu Adzimai Muemeke anoti mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inonetsa kuduma, anokunda aati pagumisira ari kuona kunge Dynamos ichakunda zvekare.
Ino mutambo wecup neligi kazhinji wakatisiyana, so mamatches emacup anoda kuti nete kupredicta, but again if it says that ndinoona Dynamos
mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tower avo vanouya vakapfeka hovhorosi nevazhinji vanoti Dynamos iri pamwoyo pavo zvekuti vanopfeka zvese zvese zvinoita kuti vaonekwe kuti ndeve dzimbare.
Dzimbare ichimhezi tinotoida, kana wada dzimbare unosvika pakudai pakupfeka zvese zvese kutsiisa pedzimbare ezinonezi wakapfeka bhuru aiwaimbare.
Mutsigiri weCapes United vaStanley Nyira vanoti kunyange havo vachishaya mari yekutenga pakanyorwa kunzi Capes United vanopenda kumeso nemaoko avo nemavara ependi yeruvara rezvipfeko zvemagreen machine. Vanoti chido chechikwata cheCapes United chinobva pasi pasi pemwoyo wavo zvekuti hapana anokwanisa kukwatadzisa kuita zvavanoita izvi pese panokutamba chikwata chavo.
Ndinozviita zvichibva pasi pemwoyo kuti chikwata changu chinopfeka jezi regreen and white, saka ndinozviita inini pasina kufungikana nyange ndichishaya mari iye pakanyorwa United, but ndinenge ndichiratidza vanhu ini ndiri.
Totarisa makundano e2023 Rugby World Cup muSouth Africa nekuNew Zealand hakusi kudaidzwa anonzwa apo zvikwata zvavo zvemutambo weragby manheru ano zviri kupinda munhandare yeStade de France muParis, France kurwira mukombe we2023 Rugby World Cup. South Africa iyo ine mukombe uyu iri mufinary umu mushure mekurova England, New Zealand ichiburitsawo Argentina. Chikwata chinokunda mumutambo wanhasi uyu chinoita chekutanga pasi rino kutora mukombe uyu kanokwana kana sezvo maAll Blacks nemaSpringboks vese vatora mukombe uyu katatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.